Mumashoko ayo nhasi kuimba yati vatagirei havana zvokuita nekambani iyi sezvo kambani iyi yakatenga zvikamu zvese zvavatagirei kubva mukambani yavo yeSotic International. Sotic International ndeimwe yemakambani avatagirei anonzi neThe Century aishandiswa navatagirei kuwana basa kuhurumende pamwe nekubata pahuro makurukota ehurumende nemakambani ehurumende kana kuti state capture. Kuvimba yati hainei navatagwirei ichiti varidzi vekambani iyi vanosanganisira Sovereign Wealth Fund of Zimbabwe, Public Service Pension Management Fund, Deposit Protection Board, Insurance and Pension Fund, Farmers Deed Trust Settlement Private Limited, hurumende nemamwe makambani. Vaive gurukota rezvemari panguva yehurumende yemubatanidzwa zvakare vari mumwe vevatevedzeri vemutungamiri webato guru rinopikisa vatendai biti vaudza Studio 7 kuti nyaya yeThe Century Report inoda kuongororwa zvakadzama.
Tagara tichitaura kare kuti Reserve Bank iri pakati pehumwe panyaya dzeforeign exchange, panyaya dzepetro and so forth. Hazvizvinyowanipa, saka zvinoda kuitwa chendezvekuti let's have ma strong independent institutions, let's have matare anosenza, let's have maZimbabwe Anti-Corruption Commission anosenza. Iko zvino nyaya yatagwire takaitaura kudhara asi hasati ambodaidzwa kumahofisi eZimbabwe Anti-Corruption Commission, hasati ambodaidzwa kuNational Prosecuting Authority, hasati ambodaidzwa kuZimbabwe Republic Police.
Vabiti vati vanhu havafaniri kumira mapato anopikisa kuti atore matano pamusoro peuori huri kuitwa nehurumende vachiti yasvika nguva yekuti munhu wese asimuke.
Pane munhu wese ari kubirwa mari, isu maZimbabwe ndichiri kuitei neumori huri kuitwa nehurumende chaimatsoni Munangagwa? Vana kuda tagwiye vari kuba zvese, ari mumabhazi, ari mugoridhe, ari muforeign currency, ari mufuel, ari mumahospitari, ari mucommand, ari mufertilizer, ari kuba pese. Tiri kuitesa vanhu veZimbabwe. Why are we not angry? Ndopane mubvunzo ipapo.
Mutungamiri weDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vati vatagwirei vanoita madiro aJorjina nekuti nyika yakaita sarudzo dzisina kujeka. Vati hapana munhu anofanira kuita zvaanoda kana nyika ine vatungamiriri vakasarudzwa neveruzhinji.
Iko zvinezvi purezidendi unenge aripo ari mukuru weZANU PF unoti kana oda kunorwiwa kusarudzo woshandisa midziyo yenyika yakafanana namauto, yakafanana namapurisa, yakafanana namaCIO nokutora mari dzenyika achizvidzivirira iye nokuita vanhu vanoita zvamabhizinesi vakaita sana tagwirei vanenge akavadzivirira iye asi achizotora mari nokuseri.
Mukuru weCommercial Farmers Union of Zimbabwe vaAndrew Pasco, avo vanonzi sangano ravo rine chikamu mukuvimba Mining House, vaudza Studio 7 kuti havana zvavanoziva nezvavatagwirei kana kuti kana kambani yekuvimba, vachiti vakangodedzwawo kuti vapinde mukambani iyi.
To be honest, I haven't really read it. I heard that there was something going on, but yeah, I can't comment. I don't know the fact, so really for me to comment would be I haven't done any research myself. I've heard the government side, what they've said as what they've told us, and I haven't really studied the Century report.
Vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti nyaya yakaburitswa neThe Century inotyisa uye chinodiwa kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yongorere nyaya iyi nekukasika.
Boka rakapiwa masimba nemutungamiriri wenyika muno muZimbabwe reZimbabwe Anti-Corruption Commission riite basa raro rekuongorora kuti zvinhu zvingava nechokwadi mukati here. Kunyange zvazvo vamwe vanga vachitaurwa nezvazvo mumaripotsi aya vachiramba, zvakakosha kuti zvizivikanwe kuti pangava nechokwadi here. And boka irori reZimbabwe Anti-Corruption Commission ndiro rine zvatingati zvombo zvachona zvekukwanisa kuita ongororo, zvisinei kuti pane aenda kwavari achinogunununa here kana kuti hapana aenda kwavari achinogunununa.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZimbabwe Anti-Corruption Commission vaJohn Makamure kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kuna vatagwirei sezvo vasiri kubatika panharembozha yavo. Ndakamira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.